up in this okie. Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo gunyana 1 2024. Makateerera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mplanganya huye ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kunzwa tine mufaro chaizvo kubva kuvakomana vanga vachitamba mutambo iyoyi. Vane mufaro chaizvo kuzi pese pangatiri taingoshedzwa nezita rekunzi Team Zimbabwe.
Chikwata cheBaddington cheBernard Mizeki College chouya nemenduru yebronze kubva kuSenegal.
Ndakatanga kuimba ndichiri mudiki tichekuimba kupraise and worship team kuSunday school ndazoimba praise and worship team.
Muimbi wenziyo dzechitendero Matthew Tafirei obura damba refu idzva.
Ndizvo chaizvo zvaitwa nemukomana anga akurumidza kuritaya tine makore naye mubhora. Yana Cristiano Ronaldo varungotamba varungorepresenta Portugal.
Vatsigiri vemutambo wenhabvu vari kufara vaine chivimbo nechikwata chakasarudzwa nemurayiridzi weMahorias Michael Nizi. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Muchirongwa chedu chesvondo rino tiri kutanga nekutarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo muchikamu cheYouth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7. Regai tinzwe kuti svondo rino akatigadzirirei.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesvondo regarega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka tinorokuro navaNorman Ncube vanova murayiridzi wechikwata chakanomirira Zimbabwe kumitambo yebadminton yeAll Africa Junior Under 19 Championship kuSenegal. Chikwata ichi chakabva kuchikoro cheBernard Mizeki College. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mumitambo yebadminton yatakanga tanotamba kuSenegal tikasangana nezvimwe zvikoro zvemuAfrica zvinova nyanzvi mumitambo iyoyi yebadminton. Asi mumaresults atakabuda nawo, gold medal yakatorwa nenyika yeBenin, silver medal yakatorwa nenyika yeSenegal. Vakomana vedu vakavari panhamba 3 vakakwanisawo kutora bronze medal.
Semunhu anga achitungamirira chikwata ichi, munoona vatamba sei uyezve remangwana ravo rakamira sei?
Pamitambo iyi ndakanyatsoona kuti remangwana ravakomana vedu rakajeka, nokuti vanhu vari kurakidza kuimprova zuva rimwe nerimwe. Vanhu vari kurakidza kudzidza kubva kumamistakes avanenge vaita. Vanhu vari kurakidza kudzidza kubvawo muunyanzvi hwavari kuonawo huchidisplaywa nevamwewo vari kubva kune dzimwe nyika. Saka ndinoona vari vanhu vakaramba vakadaro, ndinoona tichizosvika kumaolympics. Ndinoona zvegore ramangwana tichikwanisa kutorawo gold patichaenda kuGhana, nekuti vakomana vandinavo mutimu yangu vamwe vacho vadiki chaizvo vachiri pasi pemakore 15. Saka ndichiri navo, vamwe vacho vachiri mumaform 2s. Saka kuzoona vanosvika kumaform 6 uku tinenge tatora mikombe yakawandisa chaizvo.
Muri kunzwa sei sevanhu vamirira nyika vakasimudza mureza wenyika?
Tiri kunzwa tine mufaro chaizvo kubva kuvakomana vanga vachitamba mutambo iyoyi. Vane mufaro chaizvo kuzi pese pangatiri taingoshedzwa nezita rekunzi Team Zimbabwe. Mumandege mataifamba tiri, vanhu varakidza kufara vachitoona nokuti bvunzi kuti muri kubvepi, muri kuendepi, mikombe ndeyei? Vakafara nesu. vedzimwe nyika nevamwe hama dzedu dzekuno kuZimbabwe dzataisangana nazo muairport imomo nemunzi ndege. Aiwa tine mufaro chaizvo, takafara chaizvo tichiona vabereki vakatimirira nemaruva panhandare yendege.
Mutambo webadminton uyu hausi mutambo unozivikanwa nevakawanda munyika. Pane here matanho ari kutorwa ekusimudzira mutambo uyu munyika?
Ichokwadi, mutambo webadminton kazhinji patinotaura kana patinobvunzwa nezvavo tichiudza vamwe vanhu, vanhu vazhinji chaizvo vanorakidzika kukashamadzwa kana kuti kushamiswa kuti mutambo wakadiwo, mutambo rudzwai uye unotambwa sei uye zvakazombomira sei. Asi tinova nekutenda kukuru nekuti veBadminton World Federation BWF vakabatana neweBadminton Confederation Africa BCA vachishandidzana nehofisi inowanika muno muZimbabwe yeBadminton Association of Zimbabwe BAZ iyo inotungamirirwa namadamu Chipo Zomburane vari kushandidzana pamwe chete kuti badminton izikanwe Africa yose nepasi rose. Vari kuintroducer muzvikoro iwo mutambo webadminton vachitrena nekudzidzisa vana nekudzidzisa makoach uyezve vari kudonata zvikwanisiro zvinodiwa pakutambwa kwemutambo uyu zvinobvira kubva kumacock shuttles zvinoenda kusvika kumanet nekugadzira macourts mahalls ekuti zvikoro zvikwanise kunge zvichitrena vana vachitotamba. Ichokwadi, izvi zvinhu zviri kuitika. Takaenda kunana Kutama Day, takaenda kunana Mpumbu kumashonaland westo, zvinhu izvi zviri kuitika. Shuwa rubatsiro rwavo tukuruona. Uyezve vari kuprovhaidha atinoti macoach education, kunova kutrenwa kwemacoach kuti vave neruzivo kuti mutambo uyu unotambwa sei. Tisingasiye kutaurazve kubva kumitambo yatabva kwairiyo yeall Africa School Badminton Championship, zvinhu zvese zviri kurongwa nemapazi atataura nezvavo izvi. Uyezve vakaintroducer chimwe chirongwa chinonzi Shuttle Time. Chirongwa ichi chiri kuedza nepose pachinogona kuti vatambi vemutambo uyu especially vechidiki varege kuva involved muzvinhu zvemadrugs asi kuti vave involved nemitambo yemasports iyoyi.
Kwanasi togumira pano manzaurukuro yataita nava Nome Ncube, murayiridzi wechikwata chakanomirira Zimbabwe kumitambo yeall Africa Junior Under 19 Badminton Championships kuSenegal. Ndinokutendai vateereri kunge mange muine su muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndinoita Vakancube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum chamunopiwa na Evans Zininga weStudio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Ndinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chesvondo rega rega chechitendero. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nasi tichapiwa shoko ramwari namufundisi Silvanus Mukoriro the Glad Tidings Fellowship kuHarare. Mufundisi, tinokuchingamidzai pastudio 7. Sanganai nevateereri mutigovere henyu shoko ranhasi.
Vateereri vestudio 7 makadii? Vazininga makadiko? Tinotenda Mwari nomukana wokushumira shoko ramwari.
Ukatasa shoko ramwari kuna Genesis chapter 37.
Bhaibheri rinoti, nokuti imi Mwari makatiidza, makatiidza sezvinoidzwa sirivha. Makatipinza mumambure mukatitakudza mitoro unorema. Pazvivuno zvedu makafambisa vanhu pamusoro pemisoro yedu. Takapinda nomumoto nemumvura asi makatibudisa kunzvimbo yakanaka. Munyori wamapesarima ari kutaura zvinhu zvakaderekedzana zvatingati nechirungu zviri negative kana kuti zvisinganakidzi. Ndezvisinganakidzi zvakateverana. Kufunga zvinji kungavapo ndekwekuti kana zvinhu zvakadaro zvava kuteverana zvinhu zviri zvisiri raiti zvitevedzana muupenyu hwemunhu, munhu anosara achifunga zvakawanda. Vamwe vanotofunga kuti haanda akufa, vamwe vanofunga kuti regai nditsvake vaya vanobatsira vandibatsirawo kana kuenda kun'anga. Nekuti anoti zvinhu zvakaderekedzana zvisiri raiti zvaitika muupenyu hwangu. But tiri kuverenga pano munyori wamapesarima achiti ini Mwari ndini makatipinza. Makatiedza semunhu ari kuedza sirivhe. Makatipinza mumambure makati takudza mutoro unorema pazvino zvedu. Takapinda nomoto uye nemumvura zhinji. Zvunhu zvakawanda zviri negative zviri kuitika pamwe kumunhu waMwari kumuranda waMwari. But ndauya kuzotaura newe manherano kuti kana zvinhu zvakadaro zvichiitika hazvirevi kuti Mwari vakurasa. Bhaibheri rinodaro kuna vaTesaronika richiti vongai Mwari pazvinhu zvose. Zvinhu zvese pazvinenge zvichiitika vongai Mwari. Kunyange zvisiri right vongai Mwari, zvakanaka vongai Mwari. Nemhaka iyei tichifanira kuonga Mwari? Ndiye Mwari anoti achiona Israeri ichipinda muutapwa ichitorwa yava kuenda kuBhabhironi, anoshandisa muprofita Jeremiah. Anoti kuna Jeremiah chapter 29 verse 11, anoti ndinoziva urongwa hwandiinahwo. Urongwa hwandiinahwo hwakanaka, kunyange urongwa husiri hwokukuparadzai, but urongwa hune ramangwana rakanaka. Ari kudaro kuvanhu vari kupinda muutapwa, ari kudaro kune vanhu vakabatirwa pfuti vachitorwa vasingadi vachienda kunova maslave, but ari kuvaudza kuti ndine urongwa hwakanaka pamusoro penyu. Kaverenga Bhaibheri shoko raMwari zvakare kuna vaRoma chapter 8 verse 28 inoti zvinhu zvese zvinobatirana pakunaka kuna vanoda Mwari. Kunyange zvisina kunaka, zvinobatirana pakunaka kuna vanoda Mwari. Mwari ane urongwa nemunhu. Kunyange zvinoitika zvingaitika muupenyu hwako, but ziva kuti Mwari vane urongwa newe. Mwari vanokuda, Mwari vari kukurongera zvakanaka. Ndi Mwari vanoisa tafura pamberi pavadzivisi vako. Munyori wamapesari maanodaro pachapter 23 achiti vanoisa tafura vavengi vangu varipo, ndinodya vavengi vangu varipo. Nokuti ndiMwari wakanaka, ndiMwari ane urongwa hwakanaka chaizvo. Mukatarisa nyaya yomwe murume anonzi Joseph, Bhaibheri rinotionesa kuti pachapter 7 ya Genesis anokandwa mugomba namadzikoma ake. Vanomubudisa vava kumuisa kumaMidianites kwavanomutengesa pachapter 7 ipapo. Munozoona pachapter 39 ava kutengeswa kuna Potifa nevekuMidian. Mukaramba makatarisa pachapter 39 ipapo, munoona ava kuiswa mujere. Paari kuiswa mujere, zvinhu zvisiri right, but ari kupedzisira asvika kunzvimbo yakanaka, anoita gavheni. Mwari ari kuenda newe kunzvimbo yakanaka. Zvingaitika zvingaitika, asi Mwari ari kuenda newe kunzvimbo yakanaka. Zvingaitika muZimbabwe zvingaitika, asi Mwari ari kuenda nesu kunzvimbo yakanaka. Mwari tinokutendai nekuti mune urongwa nesu. Munoziva kwamuri kutendesa. Tingapinda nezvatingapinda nazvo tikapomera vanhu mhosva, but Mwari pane kwamuri kutendesa. Muzita raJesu, amen.
Ameni mufundisi. Mukoriro tinokutendai neshoko ramatipa. Vateereri tokutendai kunge mange munesu muchirongwa chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndichikupaizve chimwe chirongwa chechitendero. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Azeninga ndiri muWashington DC.
Tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Muchirongwa chedu chenziyo dzechitendero chesvondo rino tinokupai hurukuro nevaimbi vachiri kusimukira. Ngatidzokerei kuna Evans Zininga weStudio 7 tinzwe kuti nhasi kunani.
Zoka zvakare vateereri, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Iko zvino ndauya nechirongwa chenziyo dzechitendero. Nhasi tiine hurukuro naMatthew Tafirei anoimba nechikwata cheRevelations of Christ. Regai tisapedze nguva tibve tanzwa zvizhinji kubva kuna Matthew. Mukoma Matthew, ndinokuchingamidzai kuStudio 7.
Mufaro kwamuri mose.
Tiudzei tinzwe makatanga riini zvemagitare nini?
Ndakatanga kuimba ndichiri mudiki, tichekuimba kupraise and worship team kuSunday school. Sorry, ndikazoimba kupraise and worship team ndati kurei kuzopinda mustudio kunotsigisa damba refu
redu takapinda 2023 ndo pandakaita damba refu rinonzi nguva yakwana rine 6 songs
vabereki hama veukama shamwari vaiti kudii muchizvitanga
ya ndinoti vabereki wangu vaindisigira mune zvekuimba izvi nekuti vakadiscover chipo chekuimba ndiri mwana mudiki vakandikurudzira kuti ndiende kuSunday school kusvikira vazondikurudzira kuti ndipinde mupraise and worship team
indirayo baba tumirai baba kuti tisaparare pindirayo baba pindirayo baba tumirai baba kuti tisaparare
vari kuitambira sei mimanzi yamuri kurova mukereke umu
vanhu vari kutambira mumhanzi vazhinji vari kukomborerwa chose vari kuti music yenyu inotikomborera chose
matambudziko amunosanganawo nawo imi ndeapi
tine machallenges atiri kusangana nawo semaupcoming artist atisati akuzikanwa atitoziva how to market our music saka tinodawo rutsigiro uyezve hatina zvikwanisiro sevanhu vachangotanga mumhanzi
vangadewo kukubatai kunzwa zvizhinji kana kukukokai kuzoimbirwa vanokuwana ikupi
vanoda kutibata vanondibata panhamba dzinoti 0776046841 ndopavanokwanisa kundibata
munewo here mashoko amunoda kusiyira vanokuteverai vatsigiri venyu nevateereri
ndinoti mashoko andinosiyira kuvatsigiri vedu ndeyekuti zvizhinji zviri kuuya zvizhinji zviri kuuya albhamu rimwe takatopedza kutonyora dzimbo dzacho albhamu tangosara kuti tingonotsikisa chete saka vanenge vachida kubatsira munogona kutibatsira nekunorekodha since tisatane mainstruments munogona kungotibatsirawo
aiwa tinokutendai mukoma Matthew Tafirei mukoma Matthew vanoimba nechikwata cheRevelations of Christ vari kuHarare uko vateereri nemi tinokutendai kunge mange muchiteerera hurukuro yedu iyoyi svondo rinouya tinodzoka zvakare nechimwe chirongwa tichikupai zvakare vamwe vaimbi venziyo dzechitendero kwanhasi ndokusiyai muchiteerera kambo kanonzi regerera kubva kuna Matthew Tafirei ngatibatanei zvakare svondo rinouya nesvondo ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC
Tatira usavidze zwa makachengeta chivi regerera akakutatira usavidze zwa makachengeta chivi regerera akakutatira usavidze zwa makachengeta chivi
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko makadiko muri yeZimbabwe anokwasa ndi mufundisi mumwe ndatiregai nditaure mashoko atoya Deleza Princess muzukuru wamangu kuti Deleza mudembe nuko ari kurwadziwo zvikuru achishoro government yeSouth Africa neKwaZulu-Natal uko nekusungurudzwa kuita maZimbabweni zvakanyanya mukati menyika yeSouth Africa zvaari zvaari kutaura kuti maforeina mazhinji mukati menyika yeSouth Africa kuburikidza nevarungu asi vanhu veZimbabwe ndo vanyanya kusungurudzwa saka zvinhu zvakafana nezvinhu zvinorwadza zvikuru nokuti tafana nepanguva iya yana Hamani vanyora tsamba panyika yose yekufundisa vajudha navaamani vato vakamatanda saka pakaoma zvikuru vana vezimbabwe ngatingoramba tichinyengetera mwari vanoziva hatina zvatingazviita dai namo yairambwa tingadai takaramba yedu kare dai urombo wairaswa tingadai takarasa wedu kare dai namo yaipiswa tingadai takapisa yedu kare asi zvose tiri kuzvizama mwari vanoziva ngatirambe tikangobva tichinamata amen
ana mukoma tanonoka ana mukoma wande tese mavelas makati pa studio 7 mutora namugeza izvo zvana zavare izvo zvavanotora vari kubritain ka regai kumbonyanya kubvunza vanhu vari kubritain because havasi kuziva nhamo iri kuitika muzimbabwe zvokuti vanhu vambofana ndizvo chaizvo chaizvo hapana chinhu chatinoti chakashanduka muzimbabwe vanhu vari kunonga zvizvo nemuromo machina ari kupamba hapana chinhu chatiri kuti chiri kuenda mberi zvinhu zvese zviri down asi chandoda kukudzai ndechekuti ndati kana isusu vakomana vechidiki kana tagadzirira tapedzera tichakudzai kuti hokoyo because iko zvino tasvinuka hatisisiri mapofuba zimbabwe is nyika yakaomarara ine vanhu vari kutongwa nevanhu vakabata ropa maoko zvavakomana izvozvo vakomana izvozvo zvii zvanopiwa zvaa zvichitaura kuti panzi pamberi namunangagwa toda kusvika 2030 vanenge vachipo chichiwatwa isusu tinenge tichitarisa zvamatongerwo enyika tee tichizviona kuti zvinenge zvatobva muvakuru vakuru wacho kuti itai kudaro vamunangagwa varambe varipo zvinotaura navazovare izvo ndezvemunhu asina musoro baizvo hazvingamutaurwe nemunhu akasunuka ari kuona kuti zimbabwe iri kuendepi iri kuendepi ndati hokoyo
makadii muri yezimbabwe makadii muri yezimbabwe vose vari kumachema nenyika ya tatichiti zvevanhu pamwe tichasunungugwawo tichasununguka sezvo mukuru wedu ari yava mukuru wesadhiki zvino kana iye achipinda pachinzvimbo choukuru hwesadhiki ndopo towanika topisiwa nedzimoto totanga kudigoma peturo matiri matiri kudai kushava hazvishamisi kuti kwai vana vezimbabwe vaenda kusouth africa kunoshava kana kubotswana kana kumozambique kana kupi nekuti nyange tikatarisa kubva kare mubhaibheri chaimo muchiverengwa vanhu vaibuda vana veisraeri vaibuda vachinoendawo kumativi kunzvimbo dzakati munyika mavo munomirawo zvakanaka vasingagutsikani zvava zviri mukati menyika yavo saka isu yedu mhosva ndeyei nokuti kana tikada kutarisa tiri mukati menyika mesouth africa munomu tisu toga tinongoita kunge tisu maforeiners dzimwe nyika hadzina basa vamwe vana vedzimwe nyika havatarisiwi semaforeiners asi mungada kutarisa kuti tikawanda sei mukati menyika ino vanyika dzakasiyana-siyana asi isusu tisu totogwa kunge tisu maforeina chete vana vezimbabwe mhosva yedu ndeyei ndopaya patichazotaura mashoko asingazosununguri vamwe kuti takafarira ngangani inobata mai nekuti dai vanga vari baba vedu vamugabeko mazuva avo zvaisaitika zvinhu zvivaitonge vamiramira vatikokota nechekare hazvitisununguri tinotarisira kuti vakuru vedu vange vachiongorora nhau dzakaita saizvozvo hongu hatina mapepa ekufambisa ekuitisa zvatiri kuitisa kunoku chikonzero chii mapepa acho ekufambisa ari kudhura tinovatora nei zvinhu zvisina kumira zvakanaka zvakamira manyamamire nerongo
dzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumira nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko munhau dzemitambo vatsigiri vemutambo wenhabvu vari kufara vaine chivimbo nechikwata chakasarudzwa nemurayiridzi wemawarriors michael nees vachiti kudzoka kwakama billiard kunokwanisa kusandura mafambiro ezvinhu michael kariati anotipa nyaya iyi
murayiridzi uyu akasarudza vatambi gumi nevashanu vanotambira zvikwata zvekunze kwenyika nevatambi vanomwe vanotambira zvikwata zvemukaso laga premier soccer league muzimbabwe kusanganisira billiard uyo akambenge asiya zvekutambira nyika asi akazoshandura pfungwa svondo rapera danho raita kuti angotaurwa nezvake kwese kwese mukuru wevatsigiri vechikwata chenyika vezimbabwe national soccer supporters association vamathias kufandirimbwa vanoti vanofunga kuti billiard akanga anyanyokurumidzisa kuturika shangu dzebasa dzechikwata chenyika
ndizvo chaizvo zvaitwa nemukomana anga akurumidza kuritaya tine makore naye mubhora yana Cristiano Ronaldo varungotamba varungorepresenta Portugal kana uchirigona kumhanya uchirigwesa unoregerere bhora
aimbove murayiridzi wedynamos big boy mahwiwi anoti billiard mutambi anokwanisa kusandura mafambiro emutambo achiti iye kudzoka kwake kumawarriors inhau inofadza Motsigiri weDynamos vaAdoms woMukwasi vanotiwo changa chiri chishuwiro chavo chekuti Knowledge Musona abatane zvekare naBilliard apo Maorias akananga kuUganda kumitambo yeAFCON 2025 neKenya neCameroon.
Tichitarisa zviri munyika kune vamwe vatambi vakakwanisa kuretire nzira yekusabatwa zvakanaka kuitira kuti vashota mukati metimu iri kutravhera.
Asi Niz anoti akaita nepese paanogona kutaura naMusona, asi mutambi uyu akasimbisisa kuti ave kuda kuzorora kubva kumitambo nevekune dzimwe nyika.
Ndakataura naMusona sakati haachakwanisa kutambira Maorias, tinofanira kuremekedza chido chake.
Asi vamwe vatambi vane mazita makuru, Tino Kadewere weNantes kuFrance, Marshall Munetsi weRams kuFrance zvekare, Mali Tavaziva weBrentford England, Jordan Zemura weUdenese kuItaly, Munashe Garanganga weFC Copenhagen kuDenmark, naTawanda Chirewa weDerby County muEnglish Championship vari kutarisirwa kuuya kuzomirira nyika mumitambo yeAFCON 2025 qualifiers. Aimbotambira Zimbabwe neCapes United, Alois Munjira uyo ave mushamarari wezvemutambo wenhabvu anoti dai ari iye murayiridzi weMaorias aisarudzawo vatambi vamwe chetewo.
Varimo kwandiri vanodeserva kuva varimo, every one of them. I don't see anyone who wouldn't get izvo angazvinofarira kunge arimo. At the end of the day, I think ndenangatirininindekwanisa kungosarudza futi vatambi vavo vakangoda kudaroda.
Asi havasi vose vari kutambira zvakabikwa naNiz, sezvo kune vamwe vanoti padiki pakakanganiswa ndepa akapinza Teenage Yadebe naAndrew Mbeba muchikwata chake, ivo vanga vasiri kutamba kuzvikwata zvavo pamwe naRichard Hachiro uyo ari kugara pabhenji kuNgezi Platinum Stars. Zimbabwe iri kuda zvakasimba kubudirira kuenda kumafinari eAFCON 2025 mushure mekutadza kukwikwidza muna 2023 ichitevera kudzingwa kwenyika munhabvu yepasi rese neFIFA. Kunze kweCameroon neKenya, chimwe chikwata chiri mugungano rimwe chete neZimbabwe eNamibia. Zvikwata zviviri zvinopedza zviri pamusoro mugungano iri ndizvo zvinobudirira kuenda kumafinari ayo achaitirwa kuMorocco. Wellington Shangiwa uyo aimbotambira Chapungu anoti ari kuona kunge Zimbabwe ndiyo imwe yezvikwata zvichaenderera mberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Chikwata chebadminton cheBernard Mizeki College chouya nemenduru yebronze kubva kuSenegal. Muimbi wenziyo dzechitendero Matthew Tafirei obura damba refu idzva. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vari kufara vaine chivimbo nechikwata chakasarudzwa nemurayiridzi weMaorias Michael Nizi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwanana 7 manheru. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndini Marvelous Mhlanganyahuye, ndiri muWashington DC.